You know Will,
the producer,
Tifo, Rappers Tau, Connect Cellular, Ablawayo, Jimmy Captain, Chief, Olase of the Routine, Shatanga, never give up, never give up, Tikazu Uta Tija Shika, oh, 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 oh. Never give up, never give up, Shauno Tashicha Ita, oh, oh, oh. Never give up, never give up, Tikazu Uta Tija Shika, oh, 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 oh. Never give up, never give up, never, never give up. Zvinotinetsa asi zvakadaro takabvisa pressure. Takaona kutati depressure tikakutsikana nemari yatinokesha. Pressure, visa pressure, ukamirira nguva yako inosvikawo. Pressure, visa pressure, ukazvimirira zvinhu zvako zvinoita. Never give up, never give up, tikazviudza tichasvika. Never give up, never give up, zvaunoda zvichaita. Never give up, never give up, tikazviudza tichasvika. Never give up, never give up, never, never give up. Zinde no dzinotukwa, hanzi enda unoona kumujuruko. Marova ndo anoba, tsvaga zvekuita kana kutengesa nzungu. Pane vachauya vachiti zvipiko, pati pane chingauye here wakatiko. Welitsamera ufwe namo iri kurova munhu wese. Never give up, never give up, tikazviudza tichasvika. Never give up, never give up, zvaunoda zvichaita. Never give up, never give up, tikazviudza tichasvika. Never give up, never give up, never, never give up. Zvinotinetsa asi zvakadaro takabvisa pressure. Takaona kutati depressure tikakutsikana nemari yatinokesha. Pressure, visa pressure, ukamirira nguva yako inosvikawo. Pressure, visa pressure, ukashingirira zvinhu zvako zvinoita. Never give up, never give up, tikazviudza tichasvika. Never give up, never give up, zvaunoda zvichaita. Never give up, never give up, tikazviudza tichasvika. Never give up, never give up.